ngezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium musi uyo Highlanders neCapes United dzatedza zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa naLeslie Katigu zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe points imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United murayiridzi wengezi Tekisi Wachiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu
achinzi kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera and takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinoni so the consistency hatini ndo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we supposed to play in the Platinum saka ndozvabatsira zvakanyanya
mitambo yanhasi isati yatambwa Glory City Highlanders Manica Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora Capes United ndokuitawo mangange 0-0 nehwange muNational Sports Stadium Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu asi mutsigiri wemadream machine vacharles mukohoni vasiri nechirimbo kuti makepekepe anotora mukombe uyu
gore rapera nerinoratira tiona Capes inenge ichinototora nokuti last year gemuraurainaumira musha hatigoze tiona kuti aiwa zviri nani tinotora
mumwe mutambo watambwa nhasi Triangle yaita mangange 1-1 neYadha mutambo pakati pezpc Kariba neBlack Rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare kunyange yazvo vasiri kutamba zvakanaka murayiridzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kutevera
vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira dai vavaramba vakadaro nguva pfupipfupi inotevera tinenge takwagosha magore iwaya vachiuya vachifara vachiserebhera
Chaminuka achangobva kupiwa basa reurayiridzi kuRhinos kuti vaStanford tichitizwa uyo ave technical director Blake Rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints matanhatu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.